Chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga ku Cape Town South Africa kumakundano e 2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa 18 kusvika musi wa 23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua siyachitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa na Felicitas Kwangwa. Uyo arikutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sasa takamboita ku Liverpool. We just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisira kuma results achayevenusa.
Kwangwa arikuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzo varemera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo, but South Africa, I think we still have a lot to learn, but considering the fact that takaenda ku Liverpool and it was also a learning curve on the way, I think we will turn new skills and everything, and I think we can be a better side as compared to what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya. Asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa, Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano reGroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri muGroup B. Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tikachenje bayega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndinetarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kusheka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marizoso kuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup ku Liverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere mu World Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita ku Liverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.